the nation yaka itwa na president itaona hizo kuti yanga yaka bata ma area akawanda cha hizo ma area none ku ma flight angari mu munyika kana kuti zvangazvi zvigununo zvangazvi ku munyika tinoona kuti vataura nyaya ma teacher akati vacha government yawo icho kadzisha nyaya ma teacher vachaita zvinhu zvanokwanisa kuti ma teacher akwanise kuwana pei dzakanaka nokuonawo kuti paisowo zvirehwa rehwa zvingaita kuti vaya vanenge vari pabasa vasiri pabasa hatiri kunyange nenyaya yekuti vanenge vakonzera vanenge paita iri ishue yekuti varwara kana kuti vadii vakwanise vachikwanisa kuwana kupata kuwana mubhadharo wakakwana kana kuti unoita kuti varara neupenyu huri nani. Saka I think president vabata maeri akawanda.
Vamwe vari kutizve kunonguva kuvimbisa kwavagara vachingoita kwenguva yakareba asi hapana chiri kubuda.
Ko ndo zvinoitika kakuti kana uri mutungamiriri haugoni kunonzi Roma haina kuvakwa nezuva rimwe, yakavakwa brick by brick. President vakataura vachitaura pa state of inauguration yavo vachiti we are going to go through painful times. Uye nyika yedu tichaivaka ina nechitina zvinhu zvedu zvichifamba. Saka vari kuzama nepavanogona napa, nokuti zvinhu zvakawanda zvakanga zviri behind munyika yeZimbabwe pautongo hwavamugabe. Saka president varipo kununura nyika, kubudisa nyika mugomba rayakanga iri kunyika zvichitarisira even utano hwenyika, ikonomi yenyika, majobs etcetera. Saka varikubata kuti zvinhu zvese zvitange kusumuka zvishoma zvishoma. I think vanhu vanofanira kuti vafanira kunge tive nepatience tichitarisa zvavari kuita zvacho tiona kuti zvii zvavari kuita, nokuti vari kuita zvakawanda.